America iri pamwe chete neAustralia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, New Zealand, United Kingdom neEuropean Union vakaburitsa gwaro pamwe chete musi wa 6 Mbudzi vachiburitsa pachena kushushikana kwavo nekuiswa kwemauto Democratic People's Republic of Korea muUkraine. Gwaro iri rakaburitsa pachena kuti kutsigira kuri kuitwa ne Democratic People's Republic of Korea onde Russia iyo yakapinda nechisimba muUkraine kunogona kuve chiratidzo chekushata kwekukura kwekusawirirana uku uye nekuipa zvakanyanya kwemamiriro ezvinhu mukuchengetedzeka nerunyararo muEuropean Union neIndo-Pacific. Gwaro iri rakati kunogonawo zvakare kuwedzera kutyorwa kwemutemo wepasi rose kusanganisira zviga zvakakosha zveUnited Nations Charter. Kune mauto eNorth Korea anosvika kuzviuru gumi ari kumabvazuva kweRussia, vamwe vakapinda mazuva adarika muKursk Oblast. Pane mashoko ekurwisana kwemauto eDemocratic People's Republic of Korea neUkraine muKursk. Sezvakataurwa negurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin zvekuti aka ndekekutanga mukati memakore zana kuti Russia itambire mauto ekunze munyika mayo, vakati chikonzero ndechekuti mauto aPutin aparadzwa zvakanyanya. VaAustin vakati mumwedzi yadarika mauto eUkraine akakonzera kufa kwemauto eRussia anodarika chiuru nemazana maviri pazuva, kudarika chero pane ipi zvayo nguva muhondo yaPutin. Vakati nekukumbira rubatsiro rwemauto kuNorth Korea zvakaratidza pachena kupasi rose kuti Putin haana kusimba. Vakati danho reKremlin rekuenda kuNorth Korea rinotsinira kuipa kwehondo yaPutin nekuti ari mumatambudziko akadii. Pane mumwe musangano nevatori venhau uchangobva kuitwa, munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko kumuzinda wePentagon Major General Pat Ryder vakati inguva chete kuti zvibude pachena kuti mauto eNorth Korea ari kupinda sei muurongwa hweRussia nekuti akazvipira zvakadii mukurwa. VaRyder vakati nemamiriro azvakaita ekuti aya anogona kunge ari mauto ari kuuya kunotora zvinzvimbo zvemauto eRussia iyo iri kurasikirwa muhuwandu, vanofunga kuti aya maonero akaringana, vachiti havafunge kuti vangade kuve musoja weNorth Korea. Vakati mauto eUkraine ave nyanzvi dzasimbiswa nehondo dzinoziva kurwa. Nekudaro vakati ichi chiratidzo chose chinoti vacharamba vachidzivirira kuzvitonga kweUkraine nekuramba vachidzivirira Kursk, dunhu ravakatora. Major General Ryder vakasimbisa kuti America inoramba ichirovana masoro nevamwe vayo vavanodyidzana navo, vakati vanoramba vachiona kuti vari kushanda neUkraine nedzimwe nyika makumi mashanu mukukasika kuendesa rubatsiro kuUkraine kudzivirira rusununguko rweUkraine kwese kwese nekuhondo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.